mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 29 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook peji yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAtus rinoti nhengo dzaro dziri kuchinyidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti vasapinde mukuramwa mabasa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga nezviro vakaudza dare reparamende kuti vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Izvi zvinotevera kushomeka zvinotyisa kwemari yekunze muZimbabwe zvopawo kuti mitengo yezvinhu iwedzere zvakanyanya. Vanotengesa zvinhu kunze ava vane mazuva makumi mapfumbamwe ekudzora mari munyika kana vatengesa zvinhu, asi hurumende inoti havasi kuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiriri wezctu vapeter Mtasa avo vati mitemo yehurumende haisi kushanda izvo zvoomesera vashandi.
Iko zvino sezvatakataura kumashure uko, hurumende ikasateerera tichitaura kuti hazvishandi kuti vati susu sehurumende takamirira mabhizimusi chete, vamwe vanhu vese hatina basa neni. Takataura tikati hazvishandi. Saka iko zvino vashandi vanga vakuenda kumabasa vasingakwanisi kubhadhara mari dzetransport, vasina zvokudya. Saka izvi zvatoita wese nokuti kukwira kwemafuta kufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarendi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti taiwingwa nedambudziko rekuti nyika yamira.
Saka imi sesangano rinomirira vashandi muri kumboita here musangano nehurumende kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Havasi kuda kusangana nevamwe, havasi kuda kusangana nevashandi. Taane nguva yakareba tichiedza kuti huyai tisangane, huyai tisangane. Vhiki rapfuura ironi takatobva kuita umwe musangano tichikurukura kuti dai maita kuti tisangane. Mwedzi wapera takamita, takasangana naminista pamiting yedu yataiva nayo. Vakavimbisa kuti tichasangana musi wa7 May. Iko zvino May wakupera, havasi kuda kusangana nevanhu. Iri ndo raita dambudziko ravo guru rekuti havasi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe, havasi kuda kubatsirwa nevamwe. Asi tichitoona kuti zviri kuvaremera, hakuna kuri kuenda nyika.
Vari kupa chikonzero chei chekusasangana nemi?
Isi tinoona kuti nyaya yavo imwe chete yekuti vakati iwo Zimbabwe is open for business. Saka vakatora kuti vakuda kushandira mabhizimusi yatinoti social welfare. Vachaida yekugutsa ruzhinji nekushandira ruzhinji, asi vakuda kuita inonzi corporate welfare, nekutarisisa kuti mabhizimusi aguta here. Izvi vaiita vachitora dzimwe pfungwa dzine vamwe vanozviti ndiana mazvikokota ezveupfumi yavanoti neoliberalism, yekuti ivo vanofunga kuti kana makambani akabudirira akapuhwa zvakanaka kuti mbunyikidzai vashandi, exploitai maresources, exploitai vashandi, exploitai environment, kana makambani abudirira achazotsvaka, achazocreata mabasa, uye kana abudirira pachazoitawo zvipfupfu zvinodonha zvichienda kuvanhu, yavanoti pachirungu trickle down effect. Izvi taivaudza kuti hazvishandi. Zvakatadza kushanda kukare kunyika zhinji, zvikatadza kushandawo munomu paesapu. zvikatadza zvekushanda kunyange kuEurope muna 2007 2008 pakaitika dambudziko rezvoupfumi reglobal financial crisis. Saka tinoona kuti iyoyo donzo ravo reneoliberalism, donzo ravo yeZimbabwe is open for business, ease of doing business, ndo rakaita kuti vavhare suo kune mamwe mapoka ese munyika, masocial classes ese including vashandi. Wongotaura chete kuti isu tinosangana nemabhizimusi, tinosangana bedzi tichiita kuda kwemabhizimusi. Asi iko zvino zvatosorana, nokuti vemabhizimusi vari kuti zvinhu hazvichaite, zvinhu zvaoma. Saka vakungopidza mutengo, asi vanyanya kumbunyikidzwa ndo varombo vanovhotera hurumende, vanovhotera maruling party, vanovhotera maopposition party.
Asika vanoti ivo kana vachikurudzira vemabhizimisi kuti vange vachiita mari yakawanda, vanenge vachitika ndo vanozowanisa vanhu mabasa, nekudaro vanofanira kurerutsirwa.
Hakuna zvakadaro, vemabhizimusi haabudiriri kana pasina vashandi. Vashandi ndo vanoshanda votenga vachiunzai inonzi aggregate domestic aggregate demand. Vashandi ndo vanotenga zvinogadzirwa nevemabhizimusi. Uyezve hatitarisi bedzi kuti ikonomi nevemabhizimusi vararame, tine futi nherera dzisina vanoriritira, tine shirikadzi dzakasiyirwa, tine vakaremara vanoda kubatsirwa nehurumende, tine vakwegura. Saka nyika inofanira kuchengeta munhu wose, nekuti hurumende haimiriri bedzi kapoka kanonzi vemabhizimusi.
Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varadzi vokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa kwakaziviswa nesangano iri kuti kuchatanga nemuvhuro svondo rinouya. Vanoona nezvemabasa muATUS vaBrighton Makunike vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyunyuto zvakawanda chose kubva kunhengo dzaro dzichiti dziri kushanyirwa muzvikoro nevanhu vari kuvachidzira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakunike.
Nhengo zhinji dzinosanganisira utungamiri hwenational executive neutungamiri hwekumaprovinces nedzimwe nhengo dzose dziri kushungurudzwa zvikuru nemastate agents vari kushanyirwa kunzvimbo dzavanoshandira vachibvundurudzwa nezvekuratidzira kwakashambadzwa neATUS kuri kutanga musi wa3 June 2019. Uyezve vamwe vacho vari kupomerwa mhosva yekunzi vari kushanda kurwisa hurumende.
Saka zviri kuitika izvi zviri kukanganisa i zvakadii mashandiro esangano renyu?
Zvinhu zvinotishungurudzei, nokuti hakasiri kekutanga nhengo dzedu dzichishungurudzwa kubva patangwa musangano weARTUC.
Saka zvichakudzorerai kumashure zvakadii? Muchaenderera mberi here nekuramwa mabasa kwamaya makadzivisa?
Chekutanga mukoma Jonga, ndinoda kutaura kuvazhinji, kuruzhinji rweZimbabwe, kuti hatuzi haisi kushanda maringe nekuda kupandukira hurumende iripo sezviri kubuda muzvivhitivhiti musocial media, nekuti zvinokashamadza kunzwa kuti vadzidzisi vada kurwisa hurumende vakabata maskimbuku netsoko. Vadzidzisi vagara vakaudza hurumende zviri pamutemo, vakapa 14 days notice yavo kuti vachange vachiramwa mabasa kana muhoro wavo vasati vava kupiwa mari dzemuhoro wavo muma-US dollars. Zvakare vadzidzisi vari kudimanda living wage kubva kuhurumende. So hainei nenyaya nezvematombero enyika, asi inyaya iri pakati pemushandi nemushandiri. So handioni sekuti kuvhundusira uku kungakanganisa industrial action yedu yekutanga svondo rinouya.
Mati manzwa herewo kubva kuhurumende pamusoro pechiziviso chenyu icho chekuramwa mabasa svondo rinouya?
Hapana chinobatika chatichabva kuhurumende maringe nezvikumbiro zvatakaisa kwavari.
Mataura nyaya yekuti vadzidzisi vari kushungurudzwa, matunhu apa hamuri kunyanyowana dambudziko iri?
Parizvino tarisivha macomplaints kubva kumanikaland, matebelen south, kumashonaland west, zvino zvatove nenguva zvichiitika. uyeze mukupera kwedwa nhasi kumasengo takatagamuchirawo maripoti akati wandei.
Muri kumhangara here kutyisidzirwa uku kumapurisa?
Paizvino ikungodokumenta kuvhundukira uku sezvo muri kuziva kuti takabudisa ripoti yedu yaidokumenta kushukuzwa kwakakurumiswa vadzidzisi kubva patanga nyaya yekurangwa mabasa kubva muna January kusvika muna April. Saka tinotarisira kuti kusanganisira maripoti atiri kuwana parizvino tikuda kuti tichiendese zvakare gwaro renyunyuto kuZimbabwe Human Rights Commission kuti itibatsire kuongorora nyaya dziri kuitika kuvarairidzi vedu. Asi zvakare tiri kukurudzirawo nhengo dzedu kuti kana vachinge vasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo vange vachienda kunomhanyara kumapurisa.
Vanoona nezvemabasa musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kongresi yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa yapfuura. Musarudzo dzakaitwa paKongresi iyi vaimbove munyori webato iri vaDouglas Munzora nevaimbova umwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato vaElias Mudzuri vese vakakundwa vakarasikirwa nezvigaro zvavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa Dr. Rick Mkonza vanoti iko zvino panoda kuti vachamisa vachiita mwoyo murefu uye kuti vabate avo vakakundwa musarudzo zvakanaka kuitira kuti bato rirambe rakabatana uye kuti rienderere mberi. Tabata Dr. Mkonza kuti tinzwe maonero avo.
Kongresi yeMDC yakafamba zvakanaka. Kunyange zvazvo kwanga kune kunyunyuta kubva kune vaimbova munyori mukuru atingati Secretary General webato iri vaDouglas Munzora vachigunun'una kuti pane kusafamba zvakanaka panyaya yevaifanira kunge vachinzi vanovhota paCongress iyi.
Yene mamuri chipanga mazano womutungamiri webato iri kana kuti webato iri chii chamungavaudza pamafambisiro avanofanira kuita zvinhu kubva pano?
Chandingangoudza mutungamiri webato reMDC anovavachamisa akabuda musarudzo dzavaka achangobva kuita izvi ndechekuti anoda kuti aite mwoyo mukuru, anoda kuti aite mwoyo mukuru unokwana munhu wese mukati mebato iri. Anofanira kuwana maitira anoita ekunyaradza avo vakakundwa musarudzo nekuti akaregera bato richimwashuka futi sezvarakamboita makora apfuura hazvaendesere mberi. Chimwe zvechandoda kuti ndibatsire veMDC ndechekuti vanoda kuti vave negwara rakanyatsoti twasa rezvavanoda kuti vaite, vasakanganiswe nezvingangoda kuitwa nezanupf. Vanokanganisika kana vasina gwara ravanenge vakananga. Asi ndo zvimwe zvezvikuru zvandingangoda kuti ndichi mutungamiri weMDC pamwe netimu yake yakabuda musarudzo iyi zvavanofanira kufokasa on.
VaMunzura havana chinzvimbo chavakavhoterwa, vaMudzuri havana chinzvimbo chavakavhoterwa. Munoona sekuti izvi zvichakanganisa bato iri here?
Kukanganisa hongu zvingakanganise nekuti vaMunzura navaMudzuri vaive vane vatsigiri vavo mukati mebato iroro kunyange zvavo vasina kunyanya kuwanda. Asi ndinoona sekuti vazhinji vari muMDC vakafara nezvakabuda. Asi chandandichida kukurudzira ndechekuti zvavo zvakanyanya kunaka kuti dai vachamisa vagona kuti vaMunzura navaMudzuri vagara mubato.
Dr. Rick Mkonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNew Zimbabwe hurumende iri kuyambira vanotengesa mafuta edzimotikari kuti vasakwidza mitengo apo vamwe vatotanga kutengesa mafuta aya $8 per liter rimwe chete. MuNew Zimbabwe makare mune nyaya yokuedza kukwezva vaimbova munyori weMDC va Douglas Monzora kuti vapinde mubato reMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe. Bulawayo 24 ine nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakaudza bazi rezvemari kuti ribatsire mukubhadhara zvikwereti zvevaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaDidmus Mutasa. Chasvika chikamu chiye apo tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wane, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa pasi muwanzviri kuno South Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa King John Tafire nyika. Zvino ndirwadza ndichiona vana vechidiki sesu tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichido kutsvaka mabasa, asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireve kuti hatina kudzidza, tesakadzidza but zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Mwari ngatibatsirewo, tatenda.
Ya mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Nachonga kandemere kuti muzulu koma wandepa. Ndinodawo kutaura zvitandudzi zvavada ndinom Cape Town. Ndinodawo kutaura pamusoro pegadziro remaorias parwendo rwekuEgypt. Kuti zvinoita here kunogadzirira muchitamba kwosafa nezvimwe zvimatimu zvisina kana mbiri zvingatombozikanwa. Chandinoona chichaitika ipapo ndechekuti kuchanokuvara maplayers. Tava kunzwa kunzi nhingi wakuvara hachaendi kuEgypt, nhingi wakuvara hachaendi kuEgypt. Zvinobatsira inogadzirira timu inofanira kunotamba bhora zvakanaka ndoenzi yogadzirira mukusafa. Vashava rimwe timu hani zvayo yekuti vanoita friends nayo inovasimbisa zvina. So toitwa namaorias izvi nevanotungamirira maorias zvatongofanana ne ZANU-PF ichiita misangano, ichiita nhaurirano nezvimwe zvimapato zvina basa izvi vachiti toita nhaurirano dzokugadzirisa nyika. Zvatongofanana nokubayira dhiripi pachitunha, hapana chinofamba. Ndozotoitwa futi namaorias. Ndatenda.
Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe nevashamarari vabato rebasa paStudio 7 nepfenyuro yavanhu. Tinokorokotedzawo bato reMDC neCongress nerunyararo isinganyadzise yakachena, asiwo ngavarambe vakatarisa zviri kunetsawo muZimbabwe sezvavagara vachingoita. Zvimwewo chinhu ndechekuti vabati vavapo kuMDC vakafanana naChamisa ndoo vanhu vari kudikamwa sekuti kutungamira kazhinji kana kwakungoramba kungoitwa nomukuru. Tinoziziva kuti nokukura dzimwe dzenguva meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma. Zvakanaka kuti sababa auti vanangu sumukai, sungai mombe munorima munotangira kundima yakati. Vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata geja, nekuti baba vakazoonekwa odonha negeja mumunda, vakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo. Zvinonyadzisa mudunhu. Mashura padunhu. Ndibrighton Swanda ndiri muno muSouth Africa kuNorthwest.
Makadii paStudio 7, makadii vateereri veStudio 7. Waindeitwa keke ndiri muSouth Africa. Ndine zvandondovawo kukumbira kuvatesemiri vepaStudio 7 pamunoita zvirongwa zvekutaura nevanhu. Ndaikumbira kuti mudane one way nyanzvi yeZANU-PF ikoko mumubvunze kuti ko mashoko akataurwa navamunangama ndichazvo kuti vanga vabva kupi pavakaenda kumwe nesu. Vakataura mashoko anoti tichateverera vose vanoita mabasa awa manani government organizations apo macivic organizations, tichivateverera tijua bata wese mashoko kote ma doctor nima lawyer wese tijawa tewelela tijuona utu mwenu mwa wavu akaya kuri zira chichichi nesha wakuitika iko shinu ajizi kufambila na here abashi kuzadzisi mashoko avo wakutambutu wano wakusungwa mfunzai wa wakuru wa wanuko wotomoka panyaye mwavu zoti shakata uro shakuitika aisiri yu mwaya wa kuzadzisa here
makadi zwenyu wa tererewe studio 7 wana mkuma jonga inini hondi nonzishoniwa ndini zinu zinu ndudu kutuniku taurao ba nizikitila muna mkibi ya Zimbabwe unaona mkoma panichukurufuta chakatawo na wamkanya chikutanzi mtuma mapisa ni masoja utarewa na wakaramba mshaita sini ipapo tauda kupashika ipapo pozo tipa mfakazo utawa jinsi yuriri masozi wakumana mchamanya katsirira ikumanya nekuti mumwe musi gavari chadambura musoko ende kutongonamata kuti dai gavari kapuwa simba rakawandisa zvekuti mumwe musi rinongomukura kadambura musoko maiteni
vashamari vestudio 7 indingokumbira kuti dai vamunangago vangosiyawo kuti tisarambe tichingoshupika vopowo vanosikwanisa zvekuti vapera chamisa vakawanda vari kwanotonga but vambosiya garo vachikoniwa vari kutiitira zvekupenga zvavari kuitira
makadii vashamarari nevateereri vestudio 7 indo South Africa kuno kunoitwa madhobhi kuchipinge uko nyika yedu iyi ine matambudziko akawandisa zvisingaiti havasi kuda kuvagadzirisa matambudziko chavanongoziva ngechekusunga vanenge vachibva kunze vachinzi muri kuda kupidigura hurumende ndo chete chete zvavanoona izvozvo ndo pavanoona vanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo ndo vari kuuraya ikonomi zvimwe zvese zvefuel iri kukwira every day now and then every minute fuel inenge ichikwira havana basa nayo kana kuti vaigadzirise chavanongoda ndechekuti chavanoziva ndechekusungana nevanhu kuti muri kuda kupidigura hurumende yakundikana ngaibve ipapo taneta nayo takabarwa mukati mayo ichingoita zvairi kuita ngaimbobva ngaibve hatichaidi
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutipimbire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zvekuitika itai mameseji enyu mapfupi uye moedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika kwete kungoshora chete tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kusanaya kwemvura musomalia kwaive kukonzera nzara nokumanikidza vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri kusiya misha yavo vachipinda mumakamba ehupoteri sangano reUnited Nations riri kukumbira rubatsiro rwekupa vanhu pamwe chete nevana vanosvika miriyoni vari munzara vashandi musudan vakazara mumigwagwa vachiimba nziyo dzekushora hurumende nezuro vachiti vanoda kuti nyika itongwe nevanhu vasiri vemauto sudan yave nemakore makumi matatu ichitongwa nemauto makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuwashington dc muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica sarudzo dzemutungamiri weamerica dzichaitwa muna mbudzi gore rinouya asi vamwe vevanoda kuzokwikwidza vadonald trump verepublican party navajoe biden vedemocratic party vatotanga kukandirana makobvu nematete kana vachishanya kune dzimwe nyika vatungamiriri veamerica havatuki kushora kana kutsoropodza anenge achikwikwidzana navo kuve mutungamiriri wenyika asi pavakange vashanya kujapan mazuva mashoma apfuura vatrump vakatuka vajoe biden avo vanoonekwa seivo vanonyanya kudiwa nevavhoti vebato ravo redemocratic party pamwe chete neveruzhinji vanobvunzwa mafotero avanofunga kuti vachaita musarudzo dzegore rinouya. Chimwezve chiri kushorwa pana vaTrump ndechekuti vanonzi vakabvumirana nemutungamiriri weimwe nyika kutsoropodza vaJoe Biden, izvo zvange zvisingaitwi nevatungamiriri veAmerica kwemakore mazhinji. VaTrump vanoti vakashekerera mushure mokutukwa kwavaJoe Biden nemutungamiriri weNorth Korea, uyo akati vaBiden imhuka yemumatoro isina pfungwa dzakakwana. VaBiden havana kupindura zvakataurwa navaTrump nekuti kushora mutungamiriri wenyika ari kunze kweAmerica hachisi chinhu chinowanzoitwa. Asi pakasvika vaTrump muAmerica, mutauriri wavaBiden akati zvakaitwa navaTrump zvinosvibisa hofisi yemutungamiriri wenyika. Vachitizve vaTrump vaifanirwa kuremekedza zuva rokurangarira magamba akarwira nyika yeAmerica, sezvo vaitukirira vanhu nekufara nevatungamiriri vasingacherechedzi kodzero dzevanhu pamazuva akachengeterwa kurangarira vakazvipira kuchengetedza America. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi yekumaruwa reATUS rinoti nhengo dzaro dziri kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasvori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.
Só com isso